America nasi iri kukokera musangano weutongo wejekerere kana kuti Democracy Summit uyo uri kuunza pamwe chete vatungamirizana negumi vanosanganisira vatungamiri venyika vemasangano akazvimirira uye vemabhizimisi. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department rinoti musangano uyu uri kuitwa sezvo utongo hwejekerere hwatarisana nematambudziko makukutu pasi rose kanawo muAmerica macho. Zimbabwe haina hayo kukokwa kumusangano uyu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaparura musangano uyu padandemutande nekutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mumashoko avo vaBiden vakurudzira vatungamiri venyika dzepasi rino kuti vatevedzere utongo hwejekerere.
My fellow leaders, members of civil society, activists, advocates, citizens, we stand at an inflection point in our history, in my view. The choices we make, in my view, in this moment, are going to fundamentally determine the direction our world is going to take in the coming decades. Will we allow the backward slide of race and democracy to continue unchecked? Or will we, together, have a vision and the vision, not just a vision, the vision and courage to once more lead the march of human progress and human
freedom? Nemasangano akazvimirira oga vanorwira kodzero dzevanhu nemi vamwe vose takamira pamhararano munhoroondo yeupenyu. Nzira yatichatora ndiyo ichapa kuti tizive kuti ramangwana redu pasi rose rinenge rakamira sei. Tichatendera here kuti tirambe tichidzokera kumashure munyaya dzekodzero dzevanhu kana kuti tose takabatana tichava nemuono neushingi hwekufambisa kusununguka kwevanhu mberi.
Vatiwo vari kuumba homwe yekubatsira munyaya dzezveutongo hwejekerere pasi rose.
Working with our Congress, we're planning to commit as much as $224 million in the next year to shore up transparent and accountable governance, including supporting media freedom, fighting international corruption, standing with democratic reformers, promoting technology that advances democracy, and defining and defending what a fair election is.
Tiri kuronga kuti tiumbe homwe yemari inosvika mamirioni mazana maviri nemakumi maviri nemana yekubatsira kuunza utongo hwejekerere uye tichabatsira vatori venhau kumisa uori kupa umhizha munyaya dzesarudzo uye kutaura kuti sarudzo dzakachena dzinenge dzakaita sei.
Nyika dzemuAfrica dzakakokwa kumusangano uyu dzinosanganisira Botswana, Namibia, Ghana, DRC, Kenya, Malawi, Niger, Nigeria, Senegal, Zambia neSouth Africa. Pakusakokwa kunhimbe kweZimbabwe, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati
hongu zvava zvakakosha kuti Zimbabwe pamwe ikaenda pajekerera rakadai inowo chimwe chetewo zviviri zvainogona kudzidza. Asi nemaonero akaita zvino muno muZimbabwe mazuvano tiri kutarisa nyaya yePrivate Voluntary Organizations Amendment Act. Pamitemo imwe yatiri kuona iri kuuyisa udzanyiriri hwakanyanya munyika. Nokudaro zvakadaro zvimwe zvezvinhu zvinotariswa kuti hurumende ingakokwa here pamusangano wakadai. Zvakare kana tichitarisa nyaya yecorruption, tiri kutoona kuti munomu inenge yakutoitwa zvimwe zviya zvinoshamisa. Nokudaro hatikoni zvakakodzera kuti inge ichikokwa pamusangano wakadai maererano nenyaya iyoyo.
Mukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu Resim Rights vadzikama ibere vatiwo
musangano uyu wakakosha zvikuru nekuda kwedemocratic backsliding yatiri kuona iri kuitika munyika zhinji zvichibva munguva yeCOVID-19. Hurumende zhinji dzakaonekwa zvisanganisirawo Zimbabwe dzakaonekwa dzichishandisa denda reCOVID-19 iri kudzorera demokrasi mumashure nekudawo kwekuunetsa kuri kuita upfumi nezvimwe zvakadaro confidence in democracy iri kuonekwa ichidzokera mumashure. Vanhu vazhinji vari kunetseka kuisa chikafu patafura vari kuzvibvunza ivo kuti demokrasi inoshanda here. Saka ndinoona kuti musangano uyu wakakosha kuti tikwanise kugara pasi tichikurudzirana kuti ndezvipi zvatingaite kuti tisimbise democratic culture ndeapi matano atingatore kuti tibatsirane mukubuda mumatambudziko akakonzerwa ne-COVID-19 asi tisiri kusacrifice our democratic culture. Mucharangarira gore rapfuura takabudisa ripoti rataiti Rights in Crisis tichitarisa nenyaya yekuti tingachengetedza kodzero dzedu zvakanaka sei kunyangwe tiri mukati mekurwisana nechirwere che-COVID-19. Aya ndoo andinofunga kuti zvakakosha kuti vatungamiriri vedzinyika kunyangwe nevemasangano akazvimirira ega navanhuwo macitizens vawane mukana wekufungisisa pamusara penyaya yekuti tingaumba sei tsika yedemokrasi kunyangwe zvedu tiri mukati nematambudziko akawanda wanda.
Dzimwe nyika dziri kupinda musangano uyu dzinoti France, Germany, Israel, Iraq, Belgium, Australia nedzimwe. Asi mapepanhau emunyika dzakaita seRussia neChina ari kushora zvikuru musangano uyu achiti America haina chaingadzidzise dzimwe nyika nezveutongo hwejekerere sezvo iyo isingape muenzaniso wakanaka. Maonero aya ndiwo mamwe chete ane hurumende yeZimbabwe inogara ichiti haina zvainodzidza kubva kuAmerica. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kusatambidzana masimba zvakanaka pakati pavaBiden nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvakapa kuti America itariserwe pasi nedzimwe nyika. VaBiden vati vari kushanda zvakasimba kugadzirisa nyaya dzakadai. Musangano uyu uri kupetwa mangwana.